Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende haina simba rokuti goridhe rapasi rose raakutengwa nomutengo upi, asi tinoziva kuti goridhe rinokoshaka. Ndosaka kwaakuitwa nzira idzodzo dzokuti unoda hake kutenga goridhe iroro makoini iwayo gau yaatenga asiye mari yake ikoko. Pamusoro pokubata mari, waakubata goridhe rinopota richikwira mutengo.
Mari yesimbi yeZimbabwe yakagadzirwa negoridhe ichatanga kutengeswa kuvanhu mwedzi uno musi wa25 Chikunguru.
Irecognition yebasa reZimbabwe Council of Churches kuti vanotora munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches kuti aite basa irori pa global level. Saka zvinhu zvakakosha kuonekwa kwemashandiro ari kuita makereke muno muZimbabwe.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vachasiya basa iri kunotungamira rimwe bazi reWorld Council of Churches kuGeneva kutanga musi wa1 mbudzi gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru reReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, nezuro rakazivisa pamusoro pemari yesimbi yakagadzirwa negoridhe kana kuti gold coin iyo ichatanga kutengeswa kuvanhu mwedzi uno musi wa25 Chikunguru. RBZ inoti mari yesimbi iyi inonzi mosiwa tunya, uye imwe neimwe yemari yesimbi iyi inenge ine namba yayo. RBZ inotiwo mari iyi inogona kutengwa nemari yemadhora emunyika kana madhora ekuAmerica kusanganisavo mari yekune dzimwe nyika. Nyika uye ichagonazve kutengeswa muZimbabwe kana kunze kwenyika. RBZ runoti mutengo wemari iyi uchaenderana nemutengo wegoridhe pasi pose pazuva rekutenga kana kutengeswa kwayo. Tabata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatudze pamusoro pemari yesimbi iyi uye kuti ichabatsira sei veruzhinji.
Gold coin inenge iri mari yokuti munhu unokwanisa kunoitenga akaita semari yesimbi, asi ichinge iri goridhe chairo chairo. Saka inenge iri masaizi akasiyana siyana zvokuti iwe kana uchida kunge kuti mari yako isazo dzakamutengo, isazo dzakasimba, unobva waenda wondotenga mari iyo yegoridhe. Zvinhu zvinowanikwa kunyika dzakaita sana United Arab Emirates, ukaenda kuna ana Dubai kuyo munoona magold coin iwavo kuti pamusoro pokuchinobhenga mari yangu kana kuchengeta mupiro ndadii kunotenga coin iyoyo, mari yesimbi iyoyo asi yakagadzirwa negoridhe. Zvokuti panokwira mutengo wegoridhe pasi rose, iwo unogona kuzondotengesa kuchaita dzimwe nzvimbo dzinenge dzizotenga mari dzesimbi yegoridhe idzodzo inenge yakwira. Saka hurumende haina simba rokuti goridhe rapasi rose raakutengwa nomutengo upi, asi tinoziva kuti goridhe rinokoshaka. Ndosaka kwaakuitwa nzira idzodzo dzokuti unoda hake kutenga goridhe iroro makoini iwayo gau yaatenga asiye mari yake ikoko. Pamusoro pokubata mari, waakubata goridhe rinopota richikwira mutengo. Mari sokuziva kwedu isu vanoongorora nezvemari, mari ukaipuwa nhasi ukaichengeta mupiro, gore rinouya inenge yaakutenga zvishoma. Asi goridhe pane chivimbo chokuti ukarichengeta rinenge richingokwira mutengo, richingokwira mutengo, richingokwira mutengo. Paunozoda kuzoritengesa isini giradi mwengu wana mari ya kawanda kutarika ya wari kenga na hiyo
chirongwa ichi ichino basira shakadi ni pawanoza wa Mzimbabwe
munuoza kiono kuna zake kusabasiri kana nukuti ndizo wane marishi wanoto wanaimwe mari yukuti wangandu tenga gori tiyo ishinge ilimu simbi vashoma saka zvirongwa zvane marishi nokuti isu wedu vanhu kuti ungwana mari yokuenda ikoko kana zvakangofanana nokuita unoenda kubhenga mari iyoyo iwe mari yako isingatokwani zvaunoda izvozvo saka hazvisi zvirongwa zvokuti zvingabatawo munhu wozvake unenge apuwa nepi mari yacho yokuti atondotenga goridhe iroro iye achitoshaya izvozvo mari yokuti ungakwanisa kubhadhara renti kana kubhadharira vana chikoro kana kugadzirira kurima kwemwaka uri kutevera saka zvirongwa zvavanhu vane mari yokutingati isu inopfachuka saka inozopfachuka yachoende anoti ngaichiinda ino ndichinotenga goridhe munhuwo zvake haatombozvikwanisi nokuti hazvisi zvamahara rinotodhura goridhe iroro
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vachasiya basa ravo iri munambudzi gore rino zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa kuti vave mukuru werimwe bazi resangano remubatanidzo wawemakereke pasi pose reWorld Council of Churches. Sangano iri rinoti Reverend Mutata ndeumwe wevafundisi vatatu kusanganisa Reverend Dr. Kuzipa Mnalamba vekuZambia vakasarudzwa kuti vatungamire mapazi matatu esangano iri. Reverend Mutata vachitungamira bazi rinoona nezvekudzidzana kwemakereke nemagariro evanhu kana kuti public witness and diaconia. Tabata Reverend Mutata kuti vatiudze zvizhinji.
Onguva wande takapiwa mubato mukuru ku World Council of Churches mbatanidzwa yemakereke pasi rose kuti tinge tichitungamira chikamu chakanangana nekudlidzana kwemakereke nemagariro evanhu inonzi public witness and diaconia.
Chiremekedzo chamapiwa nekuiswa pabasa guru rakadai munozvitora sei, munozvigamuchira sei mufundisi Mutata?
Ibasa guru zvikuru munguva ino yatinorarama, vanhu vakawanda vasingazivi kuti basa rekereke munyika nderei. Saka ndiwo mubato watakadanigwa kuti timanye nawo. Zvinhu zvakakosha kuti irecognition yebasa reZimbabwe Council of Churches kuti vanotora munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches kuti aite basa irori pa global level. Saka zvinhu zvakakosha kuonekwa kwemashandiro ari kuita makereke muno muZimbabwe.
Reverend Mutata, mamwe mabasa anenge ari pasi pemapazi enyu muWorld Council of Churches ndeapi?
Tinotarisira kuti iye zvino kune machallenges akawanda zvikuru mukati menyika, mazhinji ane chokuita nekunyongana, violence munyika dzakawanda, violent conflict munyika dzakawanda. Ibasa rinotarisirwa kuti church inge ine chokuita kukurudzira nzira dzokugarisana zvakanaka, kune nyaya ine chokuita yekumanikidzwa kwevana nemadzimai. Ibasa riri pasi pechikamu cheutungamiri hwatakakokegwa. Nyaya dzine chokuita nokuti vakaremara vange vachiwana kodzero dzavo. Ibasa riri pasi izve pemubato iwoyu. Nyaya dzine chokuita nekushandiswa kwema weapons makuru, zvikuru nyaya dzine chokuita nemacampaign against UCA nuclear weapons. ini basa futi riri mukati mechikamu cheutungamiri wataka danigwa nyaya ye kulidzana kwemakereke na ma multilateral organizations vana United Nations ne mango mapoka akadaro ba Brandon Woods institutions akadaro izvose izvozvi zviri muchikamu chebasa irori ratiri kukokegwa kuti tinoita ku Geneva vawande
mataura pamusoro pezvinhu zvizhinji zvinonetsa muZimbabwe vanhu vazhinji kusanganisavo vatori venhau vanga vachigara vachitarisira kwamuri kunzwa kuti Zimbabwe Council of Churches inofungei inoona zviri kuitika nenzira ipi manga mava munhu unotarisirwa nevanhu kuti ataure pane zvimwe zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe zvino basa renyu iri richakubvumirai here kuramba muchionawo muchitaura zviri kuitika munyika menyu yechizvarwa yeZimbabwe
wande kubva musuwa 1 November ndienge ndisingachigoni kutaura ndakamirira Zimbabwe Council of Churches asi zviripo ndezvekuti basa the World Council of Churches rino cover nyika dzose saka zvinogona kuitika kuti dzimwe nguva panenge pane ma processes akanangana nenyika yeZimbabwe World Council of Churches ine ma urongwa hwakawanda unogona kuti ubate nyika nenyika zvichindira nezvikumbiro zvinenge zvaitwa nenyika iyoyo asi kana zvakanangana nechikamu chandinobata machiri wangu ndinogona kutaura kana zviri mugwara re World Council of Churches asi zvekare ndezvekuti munhu kana achingova achizvarwa cheZimbabwe kose kwaari mwoyo wake uriko kumusha anoshuviravo kuti dai zvinhu zvanaka saka izvozvo zvinoita kuti hongu vanhu vanenge vachishandira kure nekumusha asi mwoyo wavo uri kuno vachitsvakawo nzira dzokuti vangakurudzira sei kuti zvinhu zvirambe zvichifamba zvakanaka kumusha
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare kuHarare neStudio 7 Bato Citizens Coalition for Change rinoti riri kushushikana pamusoro pevanhu vebato iri vari muusungwa vachiti havana mhosva dzavakapara mutauriri weCCC Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vavanoshevedza nerekuti Nyatsime 13 vakasungwa pakaitika mhirizhonga vari panhamo yaMore Blessing Ali Advocate Mahere vanoti bumbiro remutemo rinoti munhu anofanirwa kutongwa achibva kumba kwake uye ikodzero yemunhu wose kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso
veCCC tinomira nevarume 13 vakasungwa panguva yemariro aMoblessing Ali akapondwa iye nevakomana vekuZANU PF varume 13 ava vanosanganisira Job Sikala Godfrey Sithole Precious Jeche, Odious Makoma, Mishek Guja, Shepherd Blakazi, Tatenda Pinda Hama, Enoch Tsoka, Emmanuel Muradzikwa, Chauya Shopa, Rowan Tsoka, Zefania Chinimbiri na Zex Makoni. Isusu chatinoziva ndechekuti bumbiro remutemo kana kuti constitution inotaura kuti munhu anofanira kutongwa achibva kumba anofanira kuwana bail ikodzero yemunhu woga woga anenge asungwa saka isusu tinotaura kuti ZANU PF inofanira kuregerera tsika yekumbunyikidza vanhu kunyanya vekunyatsime vanhu veCCC vari kungosungwa zvisina tsarukano tinoti izvozvo ngazvipere uye kuti varume ava vekunyatsime ngavasunungurwe
abo vangi vari mutauriri we Triple C Advocate Fadzai Mahere vari parunare kuHarare ne Studio 7 bato re ZANU-PF rinoramba kuti ZANU-PF ine mhosva yayakapara rimwe gweta rinoshandira riri kuSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti nguva dzose tatarisana nesarudzo vanhu vanosungwa zvenhando uye kodzero dzavo dzichichorwa vaMachingura vanoti chinonetsa ndechekuti vanhu vanotanga kutaura nezvekupindudzwa kwemitemo kana nyika yatarisana nesarudzo chete vachiti ichi chinhu chinofanirwa kushandirwa nguva dzose.
Ndingati kwauri tanonoka unoona pane imwe nguva yatinoti Zimbabwe tinoda kuti ive nemareforms emitemo. Mareforms aya ndine urombo kuti anonyanyobuda chete kana tichitaura zvemaelections. Haafanira kunge tichitaura zvemaelections chete, anofanira kunge achipindira mabatirwo anoitwa ndingati masections ese emutemo, kubvira kumacourts, kubvira kujustice, kubvira kumaelections, kubvira zvese right across zvokuti mareforms aika arimo muconstitution ya 2014. Asi pari kushayika chido chehurumende yekuti mareforms aiitwe iko zvino. Iyo iko zvino ndiyo nguva yekuti takaita mareforms iwayo, tese tinove neZimbabwe yekuti tese tinofaida nayo mangwana. Unoona tanonoka mabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nguva ino yekuti takatarisana nemaelections aipe ropafadzo neiye yatinoti confidence kune munhu anogara kunyatsime, munhu anogara kumusha, kuti inini nyaya yemaelections yakabuda akanzi pane zvaitika tinobatwa zvakafana. Kune vanhu vari kuchema variko kunyatsime kuchitungwiza, vanhu vakarowa, pakaita violence yakawanda pati vanhu vakasuva vatatu kana zvino. Izvozvo zvinoita kuti tisave nepride nemutemo wedu, tisave nekufara nemaitirwo anoitwa zvino. Ngakuitwe kana zvichinzi vaita political violence vasungwe, ngavasungwe irregardless of party, ngavatritwe zvakafanana nemutemo, ngavatritwe zvakafanana nemapurisa, ngavatritwe zvakafanana nemakotsi. Zvakadaro tese tinofara.
Avo vange vari gweta rinoshanda riri kuSouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti bato ravo harikonzeri mhirizhonga vachiti zvinenge zvataurwa nedare redzimhosva zvinofanirwa kutevedzerwa nguva dzose. Muchirongwa chedu cheStudio 7 chinotevera zvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYali Nelson Mandela Washington Fellowship, Evans Zininga aita hurukuro naMuzvare Gamuchirai Mbetu. Muzvare Gamuchirai vanoshanda mumasangano akazvimirira munyaya dzezvemitemo nekodzero dzevanhu kunyanya kumadzimai. Zvinyorwa zvake zvakashandiswavo pakuunganidza gwaro reGlobal Pandemics and the Challenges of Peace and Security in Africa, a Focus on COVID-19, rakaitwa neRhodes University kuSouth Africa, kunova kwaakaitawo zvidzidzo zvemutemo nezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMuzvare Gamuchirai naEvans Zininga weStudio 7.
Pachidimbu ngati Gamuchirai. Ndiri gweta, ndiri amai, ndiri mukoma, ndiri munin'ina, asi zvikuru ndiri munhu anongoda kubatsira vamwe vanhu muupenyu hwavo kuti vasumukire.
Chirongwa cheYali 2022 gore rino sei makati ini ndiri kuendawo
ndaramba applya K3 K4 pamwe vakandinzira tsitsi, I don't know, but ndaingoona kunge program kana vanhu vapedza nayo vanodzoka vava ne what I would say nechirungu fire, vanodzoka vachida kunatso kuexecuta maprograms avo kuita zvirongwa zvavanenge varonga. And then ndaiona vachibudirira mune zvinhu zvavanenge vadawo kunoronga, kandakati ondoto loku nzisa kuti program ii yaka mira sei inopa vanhu such encouragement inova pa and murari wekuti vaite zvinhu zvinobatsira ma communities avo.
Saka muri kutambirana sei nezvamuri kudzidza muchirongwa ichi?
Zviri kunakidza. Zvakawanda zviri kunakidza, dzimwe nguva zvombonetesa, asi chikuru kusangana nekutaurirana nevanhu vemuAfrica vakasiyana siyana. Sekwatiri yeko zvinezvi tiri kuchengetwa nevepresidential precinct. Pari zvino tiri kuUniversity of Virginia, asi vakambotiendesa kuUniversity kuWilliam and Mary. And kwese kwataienda tiri kungoitirwa maseremoni, vanenge vari vachifara kunzwawo vanhu vekuAfrica kuti vanoita nezvei, kuti vauyewo kunozotiona tingavabatsirawo sei muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatiri kuita. Chokutanga chandingati ndadzidza so far ndechekuti munhu kuti unzwisise vamwe vanhu unofanirwa kuzvinzwisisa iwewe. Uye nezvimwe zvandakadzidza ndezvekuti kusangana kwatiri kuita nedzimwe nyika kunobatsirana kuchinjana mafungiro, muchibatsiranawo nemaproblems amunoonawo munyika dzenyu.
Zvamunoti zviviri zvitatu zvandichanoita kana ndadzokera kumusha ndezvipi?
Chandingada kuita chokutanga kuvaka rinenge dare rekunyanya revana nemayouth kwavanokwanisawo kungoendawo kunoswera vachiitawo zvinhu zvakanaka, kana kuri kuverenga, kana kuri kurima, kana kuri kuitawo vaya vanoda kuita zvemangoma vati vachizviitawo pakanaka, vachirekodzawo masongs avo.
Avo vange vari mumwe wezvizvarwa zvezimbabwe zviri muchirongwa cheyali 2022 muzvare Gamuchirai Mbetu Chihera vari parunhare kupresidential precinct kuVirginia naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti ndege dzekambani yeFastJet dzakatanga kubhururuka pakati peZimbabwe neBotswana dzichabatsira mukusimudzira kushanyirwa kwenyika mbiri idzi. Svondo rapera, FastJet yakatanga kufambisa ndege pakati peguta reMaun muBotswana neVictoria Falls muZimbabwe. MuNewsday makare, mazana nemazana evashandi akaratidzira nezuro pamuzinda wePublic Service Housing Association vakatambidza vakuru vavo gwaro rinoti Public Service Commission haina mvumo yekutora Public Service Medical Aid Society. Yashika nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani vashamarari veStudio 7, ndinoda kutaura nezveshiyamani wezanupiefu vainzi vakakupatika. Manje vana mugwadi, muchanyarirepi samaitiyeye vanhu veTPC ndivo vaponda? Vanhu veTPC hadzizi mhondi dzinofanana nenyika. Makaona chairman achifamba netsoka achienda kukunyika dzakafanana Mozambique achinotsvaga kuti ave anopa chinji ava vanotsvagira vana vake chikafu kuti vararame. Imi chenyu kukuwawa tamuchinda moga nokukosha machairman. Vakaona munhu anonzi chairman wedistrict akufamba netsoka achienda kuMozambique, munonyarira paina vana mugwadi. Musangomhanya nokutaura nokutaura kuna kwa musina kuswera chingokuwawa tamuchitaura zvamusingazivi. TPC haizive mhondi, TPC ndeva tendis, TPC ndema citizen, macitizen zapo ndevanhu, but imiwe zano ndine maponda.
Vamugwadi, motaura muchiti hanzi yemadziyanhike vakatoburiswa mubhavo vachitinhwa nevarume vatatu. Vamadziyanhike vakatouya nenyanga kuno kuMozambique 10 dzezvipembere. Takatovatsvagira bhaya ini pano wawa. Asi moti vakawanikwa kumadziyanhike, ndikatovabvunza kuti hamuna kuyeneka here kumushoko? Vakati iwa kana zvifambira zvemadhiri hauyeneki. Imoti vakabatwa nevanhu veTripusi vakoma. Madziani kiaitoya kuzurura misamuri dzavo nenyanga dzezvipembere kuno kuMozambique. Zvavo zvakatoita vakatohora.
Hallo, 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 apo post decision mwakadini muri sei kuri sei koko. Zvita ndinoitwa chipepa. Vakumbere ngoko ndiri muno muPretoria. Mwakadini zvenyu vanotononoka wanzi. Na Godwin Mangudla muri kuzvonga sei muri kupa America apo munozvigona sei kone nhau dzamunoti tipfeirira idzi kuri sei kuri sei tinoti imwewo munotibatsira zvakanyanya zvakanyanya panyaya yekutipa nhau dzekuZimbabwe mamiriro neurongwa hunenge huripo zuva rimwe nerimwe. Murambe makadaro tichitaura tichionesana nekudzidzisana zvinenge zvichiitika nezvinofarirwa kuitwa munyika. Tinotenda.
Halo Pastudio 7, ndinokuzivisai kuti ndinoitwa Mr. Dubai Express Pajomba. Ndinoda kutaura nenyaya pamusoro vamugwadi. Vamugwadi vanotanga ivo baba vavo ndovakazvara Zimbabwe. Vanongotaura zvisina maturo vachiropodza vanhu veTCC. But this is NPF vakakangaza vana chavano taura nepamusoro pavo. Tinoenda futi kuna vice president ava vanotaura kuti masabhuku nemachifi ngavakukurudze vanhu kuti vataure kuti vavhotere vaZANUPF. Ndeipi nyika ingararame neutungamiri hwakadai? Hakuna munhu angatisapoti even kana Mwari chaicho hadi zvakadai. Tinotenda kuti vari kuzvinza vamuhadhi. No, utungamiriri hwavo muZANUPF hatikwanisi kudzokera kumashure. Taneta, tine hama zhinji dzakafa makore nemakore achidziparadzwa. Tinotaura even tiri kuno kana kuMidlands chaiko munoziva nguva yekugura hundi. Takapararwa nehama neshamwari nevabereki. Ndatenda hangu.
Makadi Studio 7, tinokutendai vashamarari nekuda kwenhaudza munotipa. Ini ndini Jaya Guru Joseph Mutenderi, ndiri paMpumalanga, South Africa. Tinongoti kuruzhinji kweZimbabwe, andei nowandu wedu tinovhota gore rinouya, nokuti avo vari paruling party they want to enjoy their own luxurious life on the expense of us. Saka andei timbonochinjawo timboona kuti pada tingaona shanduko mukati menyika yedu. Ingawani mumba chero munochinjwa wani murivo. Saka tongokurudzirana ruzhinji kweZimbabwe kuti andei tinovhota tiwanewo chenje mukati menyika yedu, tatambura tanzwa izvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa, vamwe makumi maviri nevatanhatu vakakuvadzwa zvakaipisisa muguta reHighland Park mudunhu reIllinois muno muAmerica. Futi yakaita sechigwagwagwa yakatanga kurira yakananga muvanhu vakanga vachifara vachifora pamhemberero yezuva rekuzvitonga kweAmerica reIndependence Day. Mapurisa vanoti vabata vakasunga umwe murume ane makore makumi maviri nemaviri wavari kubvunzurudza pamusoro penyaya iyi. Mapurisa anga azivisa veruzhinji kuti vari kutsvaga murume uyu Robert Crimo mushure mukupfurwa kwevanhu nemunhu ange akamira pamusoro pedenga reimwe imba. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mari yesimbi yeZimbabwe yakagadzirwa negoridhe ichatanga kutengeswa kuvanhu musi wa25 Chikunguru gore rino. Munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vachasiya basa iri kundotungamira rimwe bazi reWorld Council of Churches kuGeneva kutanga musi wa1 Mbudzi gore rino.
Tashika kumagumo ichurongwa chidu cha nasi. Ivai nisuzo zakare manyoro ya nasi apotichukupaya zezi mwena uu. Ini ndini tanono kawande. Ndiri Washington DC ndichiti moswela zakanaka.